Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemugovera kubvumbi 21, 2018. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Muzvare Tokozani Kupe vanosarudzwa kuva mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT paCongress yaitirwa muBulawayo nhasi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kupatsanuka kwemapato anopikisa hakuna kunaka panguva iyo nyika inenge yakatarisana nesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kongresi yechimbi chimbi yeMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe yaitwa nhasi muBulawayo, bato iri richisarudza vatungamiri vatsva muchiitiko chinoonekwa nevakawanda sekuratidza kuti muzvare Kupe nevamwe vavo havachacheuka kumashure. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
For the position of president of the MDCT,
president of MDCT,
we had only one nomination.
Silo muntu oyi one okhethiweyo.
And that is Dr. Tokozani Kupe.
Sezvange zvichitarisirwa, muzvare Kupe vasarudzwa kuvemutungamiri wechikwata cheMDCT ichi vasina vakwikwidza vaObed Gutu vakasarudzwa kuvemutevedzeri wavo, uko vaAbednego Bebe vakasarudzwa kuvesachigaro webato iri. Muzvare Yvonne Musarurwa vasarudzwa kuvemurongi wemabasa ezvematongerwo enyika, uko vaNixon Nyikadzino vakasarudzwa kuvemunyori mukuru webato. Amai Dorothy Bebe ndivo vasarudzwa kuvesachigaro weboka remadzimai. Muzvare Fungai Masaiti vakasarudzwa kuvesachigaro wevechidiki. Muzvare Linda Masarira ndivo vasarudzwa semutauriri webato. Kunze kwekusarudza vatungamiri, vaGutu vaudza Studio 7 kuti chimwe chinhu chakakosha chaitwa pamusangano uyu kuvandudza bumbiro remutemo yebato.
Constitution yedu yakwenenzverwa, tikati isu taakudzokera kune zvakanga zviripo pakuvambwa kwebato, kuti pane malimited terms of office. Hanzi president navice president weparty vanonzi ivo pari zvino vachakwanisa kungoita hold office for a maximum of 2 5-year terms. Tadzoka neclose iya yokulimita mapresidential terms. Tapinzazve amendment yokuti mavice president awa angati wandei. Tati pakatanga bato redu muna 1999 tatina vice president umwe chete, saka madelegates vapa ivo resolution yokuti ngatidzokerei kune zvakanga zvakaitika patakatanga musangano.
Pamubvunzo wekuti musangano wavo waitwa zviri pamutemo here kana kuti kwete, vaGutu vati musangano wavo waitwa zviri pamutemo zvichienderana negwara rebato reMDCT.
Segweta ndinoziva kuti extraordinary congress yataita iyi iri pamutemo. Manotices atakapa ari pamutemo. Hapana order yedare inonzi muchirungu ya interdict yokuti yatirambidza kuti tiite extraordinary congress dei zvichinzi pane mutemo uripo, kana kuti kutonga kwedare, kana kuti yatinga kuti court order yakatirambidza kuti tiite izvozvi zvatiri kuita tingadei tisina kuita. Zvino hapana order iri kutirambidza, ndosaka tichienderera mberi isu tiri pachena chaizvo kuti zvatiri kuita zviri pamutemo.
Musangano uyu wambokanganiswa zvishoma apo kwambonaya kwekanguva kadiki asi wazoenderera mberi. Pamboita mutauro mushure mekusarudzwa kwamuzvare Masarira, vamwe vakaita sava Lennon Musara vachita vakodzeri kuve pachinzvimbo ichi sezvo vasingazikanwi senhengo yeMDCT.
Linda anambira atamemba MDC, anambira ajoina musangano weMDC kuti munhu kwanze kupinda mukanzo iyi zviripo zvinotarisirwa nemutemo weMDC watakadza kuna Chamisa, wakajambwa naChamisa. Linda in the first place haasi member yemusangano weMDC, haana kodzero yekunge achitombori pano paCongress, haana kodzero yekutombokondesa even a scratch. She's not a member of the MDC.
Mutungamiri wechimwe chikwata chebato rePeople's Democratic Party, amai Lucia Mativenga, nevashandi vekumuzinda yenyika dzeAmerica, Britain neNetherlands muZimbabwe, vange varipo pamusangano uyu vachiona zvange zvichiitika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Nyanzvi munyanzvi zvematongere enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga, vanoti MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa neMDCT inotungamirwa namuzvare Thokozani Kupe dzaifanira kunge dzaita kongresi imwe chete kuitira kutiwo vanhu vasarudze mutungamiri wavanoda vari pamwe chete. VaMavhinga vanoti zviri kuitika muMDCT hazvina kunaka munguva iyo nyika yakatarisana nesarudzo.
Kwava nemabandiko mavika kuti zvipenga zviviri zvinoti chipenga chinotungamirwa namai Kupe nechipenga chinotungamirwawo navaChamisa. Ndodambudziko guru izvi zvaitika pasara mwedzi mishoma nene kuti tiende kuchamangwiza chesarudzo. Sarudzo dzekutanga dzisina vamugabe navatsvangirai zvinotungamirwa kuti vireza ripf navamunangagwa nemauto. Saka zvinoratidzawo kuti zvinenge zvava kuita sekuti mapato anopikisa riri kuramba richiita zinyekenyeke nekuti hapana kubatana.
Pane zvaigona kudai zvakaitwa here kuti zvataona zvichiitika izvi zvisaitike?
Dai pakakwanisa kuti pawanikwe nhaurirano dzaiitwa musangano mukuru unopikisa kuti vasasvike pazvosvika nhasi, asi zvisini zvaitika nhasi wava muchengetedzo wekuti aiwa pava nezvipenga zviviri zvemusangano uyezve musangano hapachisina kushungwa neutare rava zinyekenyeke.
Rimwe divi pana apa rinoti rine vanhu vakawanda, rimwe divi richiti mutemo uri kudivi ravo. Munoona sokuti zvichafamba sei?
Chekutanga ndechekuti kana nyaya ichinge yakwidzwa kumatare chiregai henyu kushopera kana kukanda hakata kuti chii zvichabuda. Zvasarira vanotonga vemumatare ndo vangatoziva kuti chii chavainobudisa imomo. Asi chatinoona tichiziva kuti idambudziko ndechekuti zvinenge zviri pachena semuswe wembudzi kuti aiwa vanhu vapatsanurana vachisivese vanhu vatokonana. Handi muri kuona kana mukaona muri mumba chaimo baba mukaona mai nababa vaendesana kumatare edzimhosva kureva kuti hapachisina kuwirirana. Ndo zvatiri kuona zvekutanga izvozvo. Chepiri ndechekuti tatatana nesarudzo dziri kuitwa muna July kana August dziri kuuya idzi, zvinoreva kuti musangano weMDC unoenda usina simba rawo rese, nekuti kana mai Kupe vakati simba ravo riri kunzvimbo dziri kubhuwayo nekuti nhine dzakapoteredza, zvoreva kuti vanhu ivavo varenge vasingatsigiriwo divi ravaChamisa. Pane rimwe simba rataputswa pasimba ranga riripo MDCT ichiri kutungamirwa navatsvangirai. Ndo zviri pachena izvozvo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvamatongerwo enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga, vari parunare muJohannesburg, South Africa. Direct from Washington, the voice of America. Vana mukoti vashoma shoma ndova vadzokera kumabasa kuzvipatara zvehurumende zvakaita separi renyatwa hospital, asi sangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association rinoti nhengo dzaro dzichiri kuramwa mabasa sezvo pasina kuwirirana kuripo nehurumende. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Pashanyirwa chipatara cheparenyatwa panguva dzemasikati dzekuona varwere, mamwe maward anga aina namukoti mumwe kana vaviri, asi kumwe kusina zvachose. Kunosvikira varwere kwanga kusinawo vanamukoti zvachose. Vamwe amai vataurwa navo neStudio 7 vane mwana akaita tsaona asi vakaramba kudomwa nezita, vati muward manga muine mwana wavo manga mava nanamukoti vaviri, vakati zviri nani chose zvichienzaniswa nemazuva apfuura uko vaiwana muwadhi umu musina kana mukoti. Amai ava vanoti vaivatozvitsvakira mukoti.
Pari zvino vamo situation inenge yani zvanane tinasi, asi nemamo pamamai mazuva Shanga zisinga iti. Senenda ndakato sombo tuaga private nesi wukuti. Askwela shichenge tamana maskati na maniru.
Amai Eva Moma Kumbe, vari kurwarirwawo, vati mu ward B1 B2 kuparirenya tukwakanga kuchinguva nana mukoti vaviri chete. Amai Makumbe vati zvakakosha kuti nyaya namukoti igadziriswe kuitira kuti vadzoke kumabasa kubatsira varwere.
Kudzoka namukoti havasati vanyatsodzoka zvoti titi vadzoka. Vari kungoita zvese zvekuti senge tambotaurona nesu atataura naye. Atitie vari kungodza vanopa magrupu kuti imbonodongorerawo kuhospital. Vamwe vari kuita vachingouya vaine hembe vongobata bata. But kuti titana mukoti vadzoka havasati vadzoka. Muodhi mamine 2 manesi vari kubatanidza B1 neB2 saka kuti kuti vachamhanya kuB1 vodzoka kuB2. Tongotiwo hedu pari nhasi zviri nani pane mamwe madhezi esai.
Muzvare Tsitsi. Vane murwere wakachikoka gumbo vati ava nemwedzi nemazuva anoraudzira ari muchipatara cheparirenyatwa. Muzvare Tsitsi vati pamusoro pedambudzo rourwere vanoshupikana zvakare nekuramwa mabasa kuvashandi vezvipatara izvo vati zvogona kuwedzera kukanganisa utano hwevarwere. Mumwe mukoti Eva May Chikoka audza Studio 7 kuti hurumende ngaitarise zvichemo zvaana mukoti zvigadzirise. Muzvare Chikoka vati kunyange hurumende ikatora vakoti vanga vakagara vanenge vari vashoma zvakanyanya.
Inini my message to the government ndeyekuti ngaitarise zvichemo zvedu izvione because zvichemo izvi zvinoshanda ndezvekare. Taane nguva tichichemera maresources, taane nguva tichichemera zvekushandisa chaizvo. Even kutoti ivo vakagara kumba vava kuti ngavachiuye kubasa, tagara tiri kutovachemera kuti ngavauye vafile maposti yayo akashota vanhu muchipatara. Uyezve tandodongotivazive ndichoti we can't come back kuzoreapply. Isusu ngavatidzosere pabasa pedu pane kuti vati makore isati ashanda ashaye basa.
Munyori musangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vaudza Studio 7 parunare nhasi kuti nhengo dzavo hadzina kudzokera kubasa uye havasisina mabasa acho sezvo vakadzingwa nehurumende. Vadongo vati zvenhauriranwa nehurumende zvakona uye vakatonyorera kumatare edzimhosva kuti hurumende yakadzinga nhengo dzavo zvisiri pamutemo. Vadongo varambawo kuti kune kupatsanuka muzina vachiti chinyorwa chabva kudunhu reBulawayo vachibvuma kudzokera kubasa change chaitwa nekusanzwisisana asi vakati zvizvagadziriswa. Zina inoti ine nhengo dzinosvika zviuru 16. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Mukuru wechipatara cheWestern Clinic muHarare Vanik Mapesa vanoti uwandu hwevarwere vari kumuchipatara chavo huri kuramba huchikwira mazuva ose, asi havana chokwadi kuti zvingave zviri kukonzerwa here nekuramwa mabasa kuri kuitwa nana mukoti vanoshanda muzvipatara zvehurumende. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusoro pevana mukoti vari kuramwa mabasa, vamapesa vanoti vana mukoti nana chiremba vakapika vachiti vacharapa varwere chero zvakaoma sei, uye vanosungirwa kuti vashande sekupika kwavakaita vachitora mhiko yekushanda nevarwere.
Nesani yavo inonzi nurses pledge, which they always then read and they adhere to. Inotaura zvakatanga nana Florence Nightingale. So that particular pledge obviously inenge ichitaura kuti chikuru chavanoremekedza upenyu, you know, first do no harm. And machiremba zvakare ane yavo inonzi the Apollo's oath, and iyo yake inotaura futi nenyaya yekuti first do no harm.
Vamapesa vanoti kuratidzira kuri kuita vana mukoti kukaramba kuchienderera mberi kuchaita kuti vanoshaya vaende kuzvipatara zvisiri zvehurumende izvo zvinodhura. Vamapesa vanoti varwere vazhinji vanoda kurapwa kuWestern Clinic, asi vazhinji vavo havakwanisi kuunganidza mari inodiwa nechipatara chavo.
Chokwadi chekuti mapatients anenge achida kuuya pano but hakwanisi kuuya pamusana pekuti havana mari yacho yekuuya pachi paWestern Hospital. So vane mari, yes, vari kuuya vachionekwa. And kubva I think yesterday I think my numbers edu ati kwire, and tine mibhedha iri limited yakatozara, which means kana akauya achida kuadmitwa isiwo tinongotiwo pana hatina mubhedha. kwesta kato zaraga choko anje kuti vanhu vari kutsvaga asi vazhinji vangada kuuya vakwanise kuuya nekuti havakwanise kubhadhara mari
vamapesa vanoti chipatara chavo chinokwanisa kutambira chero zvake murwere asi panombotanga paita hurongwa hwekuti anozobhadhara sei mari yekurapwa
kana usina mari totiita arrangement kana mutongo mubhedha uripo wakagona kuita arrangement then unogona kupa admit but kwanje kuti haivendied masituations iwavo at the moment.
Vana mukoti vakatanga kukanda mapadza avo pasi nemusi wemuvhuro svondo rapera vachiti vanoda kuti hurumende igadzirise zvichemo zvavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamira.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei, musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbove vatungamiri veAmerica vachiri vapenyu vabatana nezvihuru zvevanhu pakuvigwa kwemudzimai wevaimbove mutungamiri weAmerica amai Barbara Bush avo vakashaya nemusi wechipiri vava nemakore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa. Amai Barbara Bush vaive mudzimai wemutungamiri weAmerica wechimakumi mana nerimwe vaGeorge H.W. Bush uyezve vari amai vevaimbove mutungamiri weAmerica wechimakumi mana netatu vaGeorge W. Bush. North Korea inoti yambomisa hurongwa hwayo hwokuedza zvombo zvenuclear uye iri kuronga kuvhara nzvimbo dzainoedzera zvombo izvi. Makaterera kuStudio 7 iri kuWashington DC. Tochienda kuna Marvelous Mhlanganya huye achiti pachirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nevamwe mukoti vanova mumwe weavo vari kuramwa mabasa pari zvino. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve vachimbotipawo nhoroondo yeupenyu hwavo.
Inini ndinoitwa Nyasha Masiyambiri, ndiri kushanda semukoti kuHarare.
Tinoona pari zvino vana mukoti vakawanda vakaramwa mabasa, saka imi semudzimai muri kurarama sei pari zvino uyezve mune vana vangani?
Ndine vana vatatu. The eldest ane 6 years, then kweta ane 4 years, kweta 11 months old. It's been really tough for me to tirarame because ndandisirarama entirely on nursing profession. But izvino izvi takadzingwa mabasa, although tisina kupuwa any dismissal. But it's really been tough because you don't know kuti future yako mangwana inomuka here sei. You don't know kuti uchawana salary at the end of this month.
Iwo muhoro wamunowana nekuita basa irori wakamira sei munyika?
salary is 284. That is before PAS, some allowances, including our housing allowance and transport allowance. We are taking home between $450 to $500. And that is kind of my other deductions, such as ananyara the funeral policy,
Saka makatarisa imi mamirira kaita zvino munyika munofunga kuti mari inonyatsokwanira mukoti inenge yakamira sei?
Hakuna mari inogona kunge ingakwana kuripa vanhu for basa rinobatwa navakoti, asi mari ingava naniwo kuti vakoti vararamiwo vachigona kuindisawo vana kuchikoro, kutengawo chikafu, even kuwanawo pekugara, between 800 and 1500. 800 in a worst scenario kuti tiri kurarama muekonomi yakaomerwa stereki, butwo kana vanhu vakada kutora mapriorities avo vachimaringanisa kwaanofanira kuinda chaiko, even kunosvikawo ku1200 to 1500, inogona kuvawo mari inongakwanisa kuripa vanhu kuti vararame upenyu huri nani.
Tomboti imi semudzimai wechidiki mawana mukana wokutaura nehurumende panyaya yezvamuri kutarisana nazvo, maiva tichii?
Wana mkano kutora ni hurumende. Kara nchitu hurumende ntunorega mtungamiriri wenyeka. Ndaiva uonesa nekuwa zivisa kutu situation yataka tarifana na yu. Yaka sana na miye mzimaya no muka chiti kune mrume wake. Nukuda kufuta unakumindika kwa mpira andi chade mba kenda kwa watete wana. Unungo chungo tarifuro kutu mrume wakacha tera ukoko. Kara mine kutora na kwa mneta ni kuripa na kwa mneta. Kutora chungi meba kukuripa ni kana $500. Asa njina $500 tijo. Chitu wala $100 chinde kumba tumechende kakana tiri pamochete ime ya chondo za kezeka iso josh meita kutugo fila kutu mwako arizi mwoto urumende yes kikuwa na kutuvaru kuomerwa batunode kutuva pinde mshukatara wasanga nenewanu wasanga nenewa kutu nekutu pangupasa inata wawaru kumutuwa information behind jobs mwende chungo chikira wapi pada waka tuwa information yisiri yo kuna kutuwa wafunge kutinebe shumishaka ringa na ito jisina
jimi nga mpinyi jipi shamuno sangana naso imo momu jipatara sava na mkoti.
Zvirwere zvakaita kunge tuberculosis kana ukange usiri kudya zvakanaka kana tiutano hwakanaka unogona kuzvibatirawo muzvipatara. Kune zvirwere zvinoassociatwa nemalnutrition. Malnutrition haireve kwashoka chete, inoreva kuti munhu asikungodyawo zvakanaka. Ndee chimwe chedambudziko raunosangana naro. Upenyu hwako huri panjodzi yekubatira zvirwere muzvipatara kana usina iwe wachona kuchengetedzeka zvakanaka. Kwoitawo kuti zvirwere saunenge uchishanda pasi, kune nguva unogona kuzvibaya wabaya murwere, unodawo mari yekuti dzenda inoonekwa. Yese mahospitals ane system yekuti kana uchinge wakuvarira pabasa anogona kukubetsera. Asi kwoitawo zvirwere zvinomuka zvinokonzereswa neepozha mukushanda. So avo vanorapa zvirwere zvegomarara vanoshandisa radiation nechemotherapy, that puts those nurses at risk as well. Kana zvavaisa at risk, government has not been able to come through kuchibhedhlera vabetserawo nemari yekuti varapwe, vachitarira iyeyo njodzi yavakaisa imwewei yekuedza kuchozvawo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tomboenda kuna Jonga Kande Miri achitiudza zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kande Miri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvekuratidzira kwakaitwa nenhengo dzesangano reInternational Cross Border Traders Association pamiganhu yeZimbabwe nedzimwe nyika, vachinyunyuta nekwavanoti kushungurudzwa kuri kuitwa vafambi nevashandi vehurumende vakaita seZimra nemapurisa pamwe nemauto. Muhurukuro yedu tine mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaJuru.
Notenda mukoma Jonga.
vaJuru, takaona musi wekupemberera zuva reIndependence
imine nengo dzenyu muchienda pa mugano we Bait Bridge nemimwe migano muchiratidzira mungatudza kuti zvii zvamaiitira izvi
pahongu pane dambudziko riri kuitika kuZimbabwe rekuti kana uri panzvimbo dzinoyambukwa yanonzi maborder kuti upinde muZimbabwe pari kushungurudzwa vafambi vangave vanenge vachienda kunotenga kana kutengesa kana vangave vanhu havo vanenge vangozvifambira havo vachibva kunze kwenyika kungave kusouth africa kungave kuzambia kungave kumozambique kana kubotswana vari kusechwa zvakapetwa zvakanyanyisisa zvekuti munhu anosechwa nezimura agosechwa neinonzi polisi inonzi border control agosechwa nemaCID achipirisechwa zvisingaperi kana ari mabhazi ari kutoitwa inonzi research yekuti bhazi rasechwa rasainirwa kunzi rasechwa panouya mumwe angave vaya vanoita makamera kana pari paBait Bridge vangave veborder control voti tinoda kumbosecha bhazi renyu zvekare zvinhu ngazvidzikiswe patsva zvinhu zvinodzikiswa zvekare patsva zvotanga kusechwa asi paongororo yedu yatakaita isusu takaona kuti izvoni inyaya yehuori ndo iri kunyanya kukonzeresa kuti vanhu vange vachiti tioda kukusechai zvakapetwa kudarika kairi kana katatu saka isusu takanyorera tsamba kuhurumende chivazivisa kuti izvoni tiri kuchema nenyaya yezviri kuitika pamigani yekuti musecurity anofanira kunge achichengetedza nzvimbo ari kubvunza vanhu mapassports nenyaya yehuori kuda kuti bedzi atsvage kana achaona chinenge chisina kuti twaza kuti adhizwe
saka kuratidzira kwamakaitawo kuvajuru kune zvakwakaburitsa here
hongu takatambira nhare dzakuvari muhurumende vachitaura kuti tinokumbira kuti mutinyorere zvakare zvichemo zvenyu zviuye nenzira yakanaka tikone kuti tinokwanisa kuzvigadzisa nenzira ipi uye pakana iri nyaya yediaspora vote vakati izvoni pane mutongo wakamirira kuti uturwe nedare vakati dai mamirira mutongo iwoyo tinzwe kuti unenge uchiti chii uye nyaya yekusetwa kwevanhu inyaya yatichagadzirisa sekuti dzimwe nguva zvine zvisina kusvika munzeve dzedu uye isusu sehurumende tinenge taisa maroadblock iwayo tisina kuaisira kuti paitwe hora asi tinenge toaisira kuti vanhu vanenge vachisimagula zvinhu vange vachibatwa vasina kudarika nezvinhu izvozvo
aiwa tinotenda vajuru kuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu onekai zvenyu vateereri
tinotenda mukoma jonga muve neusiku hwakanaka
manga makateerera kuna vadenis juru vanove mutungamiri wesangano revanotengesa kunze kwenyika reinternational cross border traders association muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc
Mbotarisa mitambo yenhabvu Bulawayo Chiefs 2 FC Platinum 0 Ngezi Platinum 2 Mutare City 1 ZPC Kariba 1 Chicken Inn 1 Harare City 0 Black Rhinos 0 Bulawayo City 1 Triangle United 2
Attention all pockets Swa Well, it's a boom better. Chasing. Go buy my level, Zaman. If I'm a catch my own, I don't need some music.
A boy, we were taking a day. Why, every boy, it's a day.
Dalila wa yo manzi ya tino imba Kwa yuwe sayi wakasuwa imba
Andangadana kirwa na mai waganaka Waiko zeresa nyaka nyaka Andangada ona zihevi mushina Anaifa mariche kwina kwina Nakapanda tufunga Katarina Tika sara taka stika pakona
Kunyepa dasa muna ruchiva Amuni kuwana panambururu kanchiva Dafa muna burita zilega netanyi Mwanonge sira mchipa matera
Arusi ruchiva ndiri munu wenyama Aditori nirupari no manya
Tese tinaro ropa na kataro Munero chiva andisie makadaro Paema ireve ishama nipa makati mayu Wana doneza musika
Apoi wewe signare
Kambuka nuna kiza zikuru doneza musika Sezunguwa edu ya pera Regaitimbo tarisa misoro ye nauze luza nasi Muzvare Tokozani Kupe vanosarudzwa kuva mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT paCongress yaitirwa muBulawayo nhasi. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti pakupatsanukwa kwemapato anopikisa hakuna kunaka panguva ino nyika inenge yakatarisana nesarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Ndichikuendekai nomufaro, ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA.